Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 10, 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu munhu paanokampena sakanzela anenge aine kwaakarerekera, asi kana apinda mukanzu chatinenge takatarisira ndechekuti ngaachibate basa achimiririra munhu wese, ndozvinotaurwa nebumbiro redu remutemo.
Sangano reElection Resource Center rinoti makanzura haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Kuti ikonomi ibudirire, mari inofanira kutenderera, inonzi circulation of money system. Mari yakafanana neblood yemunhu inofanira kutenderera in the body.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira.
Mamiriro akaita migwagwa yemumutasa haina kutombomira zvakanaka, kunyanya mumutasa central. Taane makore nemakore tichichema kuburikidza kunyanya neinonzi Jombe Road. Unova mugwagwa unobatanidza Penalonga Shamu Road kuuya kunopinda kuHonde Valley.
Vagari vekumutasa central vochema-chema nemigwagwa yavo yavanoti haina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimini vanoti sangano ravo rinogona kuzoguma raendesa kumatare dzimhosva mutungamiri wesangano reAssociation of Rural District Councils Vakila Zivu richivabomera mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo nekubuda mumapepanhau vachiti vachange vachishanda zvakasimba kutsvagira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rutsigiro musarudzo dzemuna 2018. Sangano reElection Resource Center rinoti mashoko aya kutyora bumbiro remitemo. Hatinokwanisa kubata vazivu kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mukuziya nyaya iyi tabata vachimini.
Zvataita kungoudza vacho vari kuzvita veAssociation of Rural Council vacho, ivo machairpersons acho, kuti tingovaudzewo kuti vazive kuti tiri kuziva kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo chekutanga. Saka tiri kuvimba kuti ivo vachateerera, vonoongororawo mutemo, votiedza kutitsanangurira kuti zvauri kuita hazviri kubva pamutemo upi. Chechipiri, tiri kudawa tikaona zvichienderera, tichiona kuti vari kuramba vachimbunyikidza vanhu kuti vaende kunonyoresa kuzovhota pachatanga kunyoreswa kuti vanhu vavhote, kuitira kuti vanhu vazozovhotera bato rezvematongerwo enyika ravanoda ivo. Tichange tichizoona kukurukurawo zvakare neZimbabwe Human Rights Commission kuti vaongorore kuti zviri kuitwa izvi hazvisi kutyora here kodzero dzevanhu. Tikaonawo zvanetsa zvakare, tochikwanisawo kuzozviendesa kune vemitongo vemakoti kuti vaongorore zvakare kuti kana pachiwanikwa kunzi pane mhosva yavari kuita, toti mitemo ngautore gwara rinofanira kutora. Vacho vari pamberi vanofanira kunge vachisangana nemutemo, nekuti zvavari kuita sekuona kwatiri kuita hazvisi zvinhu zvakaenderana nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Iro rinoti kudi bumbiro remutemo panyaya dzakadai?
Rinoti kana wange wapinzwa muhofisi yehurumende, haufaniri kunge uchibata basa uchiratidza kwawakarerekera nezvinyaya dzemuzvematongerwo enyika. Unofanira kunge wakamirira vanhu vese, ichitaridzawo zvakare kuti vanhu vemuZimbabwe hatina kufanana tese, hatiti zvakafanana. Saka pakazobuda kuti vacho vanotitungamirira vari mumapazi ehurumende vava kuda kutiudza wekuti tivhotere, hazvisisina kuwirirana neatingati maprinciples governance are in constitution. My principles ekuti vanopuwa mabasa iwawo hafanira kunge vaine kwavakarerekera. Hongu munhu paano campaign as a councillor anenge aine kwaakarerekera, asi kana apinda mukanzuro chatinenge takatarisira ndechekuti ngaachibate basa achimiririra munhu wese. Ndozvinotaurwa nebumbiro redu remutemo.
Mukuru wesangano reElection Resource Center vatawanda Chimimi vari parunare muHarare. Mumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica nemusi wechina svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vaTimothy Musenga, avo vanova muridzi wechikoro cheBright Future College ukadoma, vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda zvichavabatsira kusimudzira udzamu hwedzidzo kuchikoro chavo. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa mugore ra2010 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Ngatinzwe hurukuro yaita vaMusenga naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kunzwa kufara zvikuru pakupinda muchirongwa ichi. Ndinotarisira kuti ndinge ndichisangana nemamwe maentrepreneurs ari kubva kuno kuAfrica uyezve nekunoonawo zvinhu zviri kuitwa kuAmerica, tichitora maideas iwawo tichizomauyisa kuno tadzoka kumabusinesses edu.
Uko muri kuita nezvei? Basa renyu nderei?
Ndine chikoro kuKadoma chinonzi Bright Future College. Tine system yataka introduce kuti tinge tichibatsira vana tichiuyisa imwe inonzi yo blended learning. Saka vanodzidza vachishandisa mamadzidzo atinoita kumagovernment schools, but ivo vane advantage yekuti vanenge vachikwanisa kushandisa internet. Saka idea iripo pane zvatirikuita ndeyekuti tinge tichi broaden access to education kuti vana vese vakwanise kuwana dzidzo, vakwanise kuparticipata mufundo vachibatsirikana zvikuru. Tine vana 350 uyezve tinopa maacademic studies. Tinofokasa nefomu 1 up to fomu 6 uyezve tinenge tichidzidzisa vana tichivapa maskills ekuti vakwanise kubatsirikana muupenyu hwavo, vachizofamba kubva kune zvedzidzo uyezve kuti vakwanise kurarama munharaunda yavanenge vari vachiita zvinhu zvakasiyana siyana.
Zvii zvakaita kuti muwanikwe muchitanga chikoro ichi?
Ndakakurudzirwa nenyaya yezvaiitika munharaunda mandinobva muKadoma. Pane munonzi Murimuka, vana vakawanda takaona kuti vanga vasina mukana kuti vange vachienda kuchikora nokuda kwokuti kuzvikoro zvehurumende vamwe vacho vanga vasina mari dzokuti vakwanise kunge vachienda ikoko.
Zvizva muri kutarisira kuti munge muchidzidza kunoku kuAmerica zvichamubatsira pakusimudzira chikoro chenyu kana madzoka kuZimbabwe?
Chandokunyanya kutarisira kudzidza kuti tizochizokwanisa kuzobatsira chikoro changu kunoku. Tinoda kuti tione kuti tingashandisa sei technology, because vana vedu iko zvino vakawanda vanoshandisa technology, asi kuti tinge tichizoiapplya nawo kuti iende kueducation panga pane gepo munyika medu.
VaTimothy Musenga ndemumwe wechidiki vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, uye ndiwo muridzi weBright Future College ukadoma, vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa nenyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro naGovernor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya nezvemamiriro akaita nyaya yemari munyika. Vanhu vakawanda vari kurara panze pemabhanga vachitsvaga mari iyo iri kushomeka. RBZ yakamboti zvimwe zviri kupa kuti dambudziko iri rikure inyaya yekuti vezvitoro havasi kuendesa mari kumabhanga. Izvi zvakapa kuti bhanga iri ritume chikwata chematikitivha kunoferefeta vezvitoro ava. Tabvunza pamangudya kuti zvekutumira matikitivha izvi zviri kubatsira here.
Sure, pane improvement yekuti izvo matraders edu amwe vainga vasingabhengi mari takakurudza kuti ngavhure maakaunts avo. Amubva 2009 ainga asakana bhengi account, vaingotora cash vochengeta votenga necash mari yobva yabva musystem. Kuti ikonomi ibudirire mari inofanira kutenderera inonzi circulation of money musystem. Mari yakafanana neblood remunhu inofanira kutenderera in the body of an individual. Blood rakasaa kutenderera mumwiri wemunhu haasurvivi, and so is the same nemari. Mari inofanira kutenderera
system in the economy kuti nyika ibudirire ndozvinonzi growth yenyika so that end of the day knows the rest of circulation munyika kuti mari ifambe zvakanaka kuchinga wa yapuwa deposita kana watenga zvinhu zvako kuna trader trader akabhenga mari yacho chaizvidhirowa mwana namwe munonga shanda mu employee of the company mari yautenga zvinhu zvema tendera saizvozvo ndinonzi circulation of money saka yes we are happy kuti the positive growth in the deposits but it took us amwe wese kuti nga Zimbabwe let's work together as a country so that is our economy can continue to expand. We are quite happy kuti on account of good agriculture outen ne good or ne bound ye mining sector yedu we are seeing the growth of the economy that iri kuti zvakanaka but let's want to maintain that momentum by pushing forward with the agenda yekuti mari iite circulation kuti nyaya yeZimbabwe kamba ichingobudirira and we go forward with our economy.
Vamwe vanenge vanguva kuchema-chema kuti vaakuona mabond notes aya kunze kwenyika uko kunana South Africa kunana Zambia uko muri kumboongororawo here kuti zviri kufamba sei achitengeserwa vanhu vanenge vaida kuuya kuZimbabwe
izvo kuti vanhu vanotengese mari kutsvage mari ka it shows that we are putting our effort but it's wrong tofa kutsvage mabusinesses ekushanda toproducer magoods and services ekuzotengesa nemari yacho na takatengesa mari kutsvage mari ka hatizi mabhari uchange ka unofa kwa uri bhari uchange ka kuti uri bank kuti uite able to have a business kutengesa mari vamwe vanhu vose anofa kuita mabusiness akanaka so the bottom line in Zimbabwe is that we need to increase production productivity so it means we need to have investment policies that are conducive for investment for both domestic and foreign investment so that our companies our firms our industry can revive once again so if we do that it means that there will be more jobs for people then people will now go away from selling money to selling goods and services.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nava Trevor Saruwaka nengo MDCT inomirira Mutasa Central mudare reparamende. Vasaruwaka vari kuchema-chema nemamiriro akaita migwagwa munharaunda yavo. Mukuziya nyaya iyi tavabata kuti tinzwe zvizere.
Mamiriro akaita migwagwa yemumutasa haina kutombomira zvakanaka. Kunyanya mumutasa Central taane makore nemakore tichichema. Kuburikidza kunyanya neinonzi Jombe Road unova mugwagwa unobatanidza Penalonga Shamu Road kuuya kunopinda kuHonde Valley pane 34 kilometers dzeDust Road along Jombe Road ipo pakanyanya kuipa tozoita 10 kilometers zinobva panonzi paShamu kuuya paHatsomba uyu mugwagwa mukuru unoshandiswa kunyanya nemarori anenge akatakura matanda achibva kuDunsinane kuenda kuWatro Company tozoita mumwe mugwagwa mukuru unobatanidza Makoni nemutasa district unonzi Sherukuru Road hauchatombofambike zvachose wekupedzisira vatu kunyanya vachema nezvavo iBonda Road pane chimwe chikamu che4 kilometers chatakatopa zita rekuti nhodo rekuti mapoto acho akanyanya kutsinhana ari pedyo nepedyo zvekuti zvinoita semunhu ari kutamba nhodo dzemakomba dziya saka ndiyo migwagwa yatiri kuti dai vakuru vemigwagwa vambotitarisirawo nzvimbo yagadzirisa
ko ndiani anofanira kunge achigadzira migwagwa iyi
ya migwagwa inogadzirwa nemapazi kati muZimbabwe mune maauthority matatu imwe migwagwa inogadzirwa newecouncil ndiyo migwagwa midiki inopinda muzvikoro inopinda mumavillage kwozoitawo migwagwa mikuru nechepakati nepakati inogadzirwa newedf kwozoita mihombe inogadzirwa neweminister of transport tichishandisa mari dzezinara saka ndingangoti migwagwa yatiri kunyanya kuchema nezvayo Jombe Road neeminister of transport ndo vanofanira kunge vachiigadzira mugwagwa watinotarisiravanofanira kunge waane tara nekuti mugwagwa mukuru chaizvo ungori nemu 34 kilometers dzavo ungori nemukati megomo mune about 5 kilometers dzetard road zvokuti kungunyemudzwa waitwa mhuri yenzvimbo iyoyo vaifanira kunge vangoitwa tara wese kwozoita mugwagwa wesherukuru ndewedf pamwechete Bonda Road ndewe Minister of Transport. Sabe kwa yese kupesira kwazo zviri mumaoko mehurumende because nyangwe DDF nyangwe Minister of Transport zvese chino reporta kuna minister wajora mugumbo ndewe minister anoona nezvemigwagwa saka ndewe anofanira kugadzira migwagwa iyi
asi nekuti migwagwa haina kugadzirwa zvakanaka iri kukonzera matambudziko api kuvagari vemunharaunda yenyu
Blessing inakada kuzivisa kuti mugwagwa kana usina kumira zvakanaka une matambudziko mazhinji tikatanga kune varidzi vedzimotika kufamba pamugwagwa wakafa zvinokonzera kuti mota dzavo dzitadze kurarama kwenguva refu kuti dzinenge dzichifa suspension dzinenge dzichifa matai kozoti kune vanonge vachitakurwa vanoshandisa dzimota kufamba vachibhadhara mutengo waanobhadhara pane rodhi yakashata unowedzerwa panzepo pekuti wabhadhare ma50 cents mumwe migwagwa yakubhadharwa $2 semuenzaniso kuti kubva paDC kuenda paBonda wakangoreba 18 kilometers chete asi panobhadharwa $2 ukazvienzanisa nekuHarare kuti kubva kuchitungudza its 22 kilometers but it's only 50 cents hauna nabudiro vaona namabvuku masame distance asi nekuti mugwagwa wakashata iri kubva yawedzerwa mari yacho zvakanyanya mumwe muenzaniso uri nyore ndekuti kubva paDC kuenda kwamutare its 55 kilometers munhu anobhadhara $2 kozoti 18 kilometers munobhadhara zvakare $2 saka apo kune vanhu vanenge vachishandira migwagwa vanodhurirwa chimwe zvake zvakare chinokonzera sava mugwagwa wakashata itsaona mugogo kana wakaipa une mukana mukuru wekukonzera tsawana
ko makambotaurawo here negurukota rinoona nezvezvivakwa nemigwagwa iyi ivo vagumbo
Blessing ndanyora zvetsamba gore rimwe narimwe ndinotonyora tsamba gore richitanga nepakati pegore ndichivatondedza kuti migwagwa yedu igadzirwo asi inondirwadza Blessing ndechekuti mudunhu redu remamutasa mune magiredha maviri rezinara nerimwe rakatengwa nerekanda saka zvange zvichiitika kubva gore ra2013 ndezvekuti chimwe chigiredha chinenge chichishanda migwagwa yekumutasa north kunova kunewo nhengo yezano pf ndo inomirira dunhu iro chimwe chigiredha chinenge chichishanda chibva kumutasa south kune imwe nhengo yezano pf zvichinzi zviri kushanda kuti zviuye kuzopedzisira kusangana mumutasa central pazvinenge zvakungosvika kumiganho yemutasa central zvinova zvanze zvafa
vaTrevor Saruwaka inhengo yemDCT inomirira mutasa central mudare reparamende kumanikaland vanga vari parunare kwamutasa kwakare Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki aimbova iye mutapi wenhau asi pari zvino ave muCanada umo ari kuita mabasa ekubatsira madzimai nevanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu titsanangurewo kuti ndimi ani uyezve sangano renyu rinonzii rinoita nezvei
pazvita zvenyu inini ndonzi Sharon Njovo ndoshandira organization inonzi ADRA Canada. ADRA Canada iorganization iri kuCanada inoshanda nezvekubatsira vanhu vari mudeveloping countries.
Nyika dzamunoshanda nadzo idzi dzinosanganisirawo Zimbabwe here?
Hongo dzinosanganisira Zimbabwe. ADRA inoshanda munyika dzinosvika 130. Inoshanda mumaprojects anobata development, kudzidza kwevana, hutano, tinoresponda uye zvakare kana paitika madisaster. Pari zvino hatina project yatiri kushanda tiri kuZimbabwe. Asi kune sangano ratinobatsira sana naro rinonzi ADRA Zimbabwe. Ma ADRA e-network yema organizations Church ya Seventh Day Adventist Church.
Mungati imi zvizva muri kuona zvingange zviri kunyanyo tambudza nyika dzakadai seZimbabwe mabasa amuri kubata.
Inyaya ye poverty, nyaya yekushaya. Ndo panobvira matambudziko akawanda pakushaya ipapo vana vanotadza kuenda kuchikoro. Pakushaya ipapo vanhu vanotadza kwanisa kuti vazvirapise kana varwara vanotadza kana kudzivirira zvimwe zvirwere saka pakushaya ipapo ndo panotangira maproblems akawanda.
Imi mataura kuti sangano renyu riri pasi pekereke ye Seventh Day Adventist saka munobatsira vanhu vari muchitendero chenyu vega here kana kuti muri kushanda nemunhu wese?
Aiwa kwete, tinobatsira vanhu vese. Kana takubatsira hatisarudzi chitendero, tinobatsira tinoshanda kana kuAfghanistan kune mamoslem kune vasinganamate vanonamata kana tichibatsira vanhu hatisarudzi.
Zvii zvamungati imi sechizvarwa cheZimbabwe muri imomo muCanada zvamadzidza zvamuchafungawo kuti zvingapakurirwe kunyika dzakadai seZimbabwe?
Pari zvino inini ndiri kutungamira project inonzi Embrace. Embrace iproject inobatsira madzimai vakazvitakura panguva yekuzvitakura nepavanobatsirwa uyezve nekubatsira vana vavo. Takaona kuti madzimai vanofa kana vakazvitakura even kana vakubatsirwa uyezve nevana vavo vanoshayikwawo zvakare. Takaona kuti zvikonzero zvakanyanya, zvikonzero zvinogona kudzivirirwa kana vanhu vadzidziswa, kana vanhu vapuwa rubatsiro, kana manesi anovabatsira, kana vapuwa equipment yakakwana, kana tavakazvipatara nezvakangodaro daro. Saka tiri kushanda pare zvino kunyanya kuda kudzivirira kushayikwa kwemadzimai because of my pregnancy nema delivery uyezve nekushayikwa kwevana vasati vasvika age 5 because pazuva pasi pano panoshayikwa vana 16,000 under 5 children vanofa every day and most of those deaths dzinogona kudzivirirwa.
Imi semudzimai, chii chakaita kuti mufunge kupinda mubasa ramuri kubata iri muri muCanada?
Ndakatanga kusenza ndiri mutapi wenhau ndiri kuZimbabwe and ndaifamba pane nzvimbo dzakawanda muZimbabwe kunyanya kumatebeleland kunyanya time yatakatanga kuona nezvenyaya yeHIV/AIDS ndichiona vana vadiki kunzvimbo dzakaita sana Plumtree vanenge vachibva kuBotswana vakazvitakura and then because of nyaya yeutachiwana vaibva vashaya during pregnancy nekubatsirwa ipapo. Saka zvakandinetsa izvozvo and ndakati ndoda kubatsira not only kuti ndingoreporta nezvazvo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sharon Njovo. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Zvinotochienda kuna Jonga Kandemira achiti pachirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotaura zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemira ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro namukoma Andy Zimunya vaishanda naPastor Paul Sanyangore vanotungamira chechi yeVictory World International Ministries. Mukoma Andy Zimunya vabuda pachena vachitaura kuti ose mapipi aitaurwa kunzi aitwa naPastor Sanyangore hasi chokwadi ndeyekubira vanhu. Studio 7 yaedza kuti tibate Pastor Sanyangore tinzwe divi ravo asi hatisi kukwanisa kuvabata panhare mbozha yavari kushandisa. Mukoma Andy, tiri kuona muri kubuda pachena muchitaura pamusoro pemashandira anoita Pastor Sanyangore. Mungatudzawo kuti zvakamira sei?
Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese ndokubva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega handa kutendeswa nemunhu mweya wangu ndakanzwa kuti ini ndakuda kugamuchira chisuriri ndega. Mweya wako iwoyo pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako. So inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mubvunzo akawanda according to what my brother
zvavaiita. Information yekuprofita, even zvakafanira kuti yakabuda kunze Heaven Online, there's never a thing like that. Paraitoita Heaven Online on Heaven Online, vaitosevenzesa phone yangu inini yandakatobata right now that day, and phone yangu yanga iri turi off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita iyeye vanga vatombomuprofita kakatokechi 3 vachimuprofita. Paya paya paida kutsvagwa footage yekusa paTV yekuti zviende mbiri zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaika ndo zvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame nekuda kukurumidza kuita mari. Some other time ago pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD. That guy ndobva auya anga ine mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono pasi pemota yake pasi pasi pemota yeminji. Time yanga akuprofitwa napasata yangori. Pasata yangu ndobva achitanga mudza kuti ndai ndiri kuona pasi pemota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai. Munhu iyeye he came with his track. Saka ndirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya track rake. Zviri zvinhu zvekunyepa. Murumbidza. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zveshitika takawandisa zvekuti iwe unongoshitedza mubvunzo kuti what is happening.
Sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi? Hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasita Sanyangori?
Kutadza kuwirirana mukomaka mukoma wangu, as I said before, tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana. Zvekutadza kuwirirana ka mugariro pamukoma nemunin'ini, I see issue yekutadza kuwirirana iishue yekuenda kudenga. Kubvunzisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musa ndichaenda kudenga ini, ndichaenda denga raSanyangori kana ndichaenda denga raJehovha? Rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaiita newongo usingazvioni here kuti maidira vanhu maitsosa vanhu? Do you know a lot of people they cry achiprofita information yeenda achichema so misodzo wakabata mai kuchiti yes papa unongochizwa kuti this is not good mubati masemoyo kunongoti this is not right. So to me, inini, it's all about my soul in me. It's all about me repenting to God, saying I need deliverance, I need to be born again. Zvinhu izvi, I don't think it will go well with me. Zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pamusoro pemvura. It never happened. He's in competition with a lot of men of God.
Asi imi maiwanawo cheuviri here kubva mabasa ose iyaya?
Hapana chataito wana. Actually vanhu vakatomukomberedza, vanhu vatotora mukomberedza inini amangesi nevamwe vese vakamukomberedza. Mukauya kuZimbabwe munhu waMwari munorwadza vanonzwa titini. Marombe ekupedzisira vanhu vakakombedza Sanyangori, marombe ekupedzisira including iye wacho zvinhu zvaanotora zvevanhu zvekutora nechitsotsi nechivi unozocheka after 2 months, after 3 months chaenda chatorwa, after 2 months, 3 months chaenda chatorwa, anenge asina chinhu.
Saka iye zvino izvi mune imwe kereke yamaa kupinda here kwekuti makasvikoreurira mabasa esa?
This is maybe nemuti a week ago. I'm just trying to settle my mind, even my security. I'm getting threats from this and this, so I'm not trusting anyone. So right now I'm not in a position to daro in a time jato sindi tsvage, but right now ndinofera mumba pamba pandogara ndombochinja ndoenda apa security. Not actually, I'm not even kubuda jaja kunetsa kubuda. I can't do anything right now.
Ko kana muchizvichikira upenyu hwenyu maka mhangara here kumapurisa?
Ndoda ndoti life yandikurarama ndeyekutika kuti ndiende pa police chapter. Ndikutotya kuti ndichitofamba kozi munhu wese atoziva kuti anogona kuenda dzika yakadai, anogona kuenda dzika yakadai. But right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndireporte this case pasina kutobuda kuri kutonetsa, because I'm getting so many threats, makozi andiri kurisera maprivate, mamwe acho mari. Just wait. Life andararama for the past 4 days, just wait.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma endi nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana vaZimbabwe mamiriro akaita kunze uku.
Well, thank you so much.
Manga makateerera kuna mukoma Andy Zimunya, vaishanda na Pastor Paul Sanyangore kuchechi ya Victory World International Ministries. Muchirongwa chenyu upenyu wedu, chirongwa ichie munochiunzirwa neni Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Ndikusiyai mwaka blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Sangano reElection Resource Center rinoti makanzura haafaniri kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanoti kutumira matikitivha kuferefeta makambani asiri kuendesa mari kumabhanga kuri kubatsira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu tiri muWashington DC. Ndichiti murai zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.